ndini marvelous mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri chikunguru 11/2017 imwe nhengo yembct vabarnabas mwanaka vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutema mupurisa vatokmore phiri pakurwisana kwakaitika mwedzi wapera pakati pemapurisa nevanotengesa mumigwagwa yeHarare. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarao vanoti vakaisa nzvimbo dzekunyoresa vavhoti dzakawanda kumaruva nekuti vanhu veko vari kure nekure. Asi vanopikisa vanoti uku kuda kuti vatsigiri vezanopf vakawanda vanyorese kuvhota. Varimi vanoudza dare reparamende kuti vanoda tsamba dzebatiso kana kuti 99 yelist kuti vakwanise kukwereta mari yembeu nezvimwe zvikwanisiro. Chikwata cheZimbabwe Warriors chodzoka munyika nhasi chichitarisira kutambirwa nemufaro nevatsigiri venhabvu. Bhanga reStewart Bank rinoti rambomira kupa vanhu mari yekubhadhara kune penyuro yeMultichoice richiti harina mari yekunze sezvo munyika muine dambudziko rekushomeka kwemari. Muchirongwa cheLifetalk The Connection naATM Tungamiri Nkomo ari kutaura nevechidiki nezvemaonero avo pagadziriro yekuvhota muna 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLifetalk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tichange tiri kutarisa chikwata cheMawarriors kusvika kwachaita munyika nhasi uye kuti zvinorevei kumutambo wenhabvu. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.